Danho ratorwa nebazi rezveutano rakabatana nebazi rakazvimiririra roga reUnited Nations Population Fund, iro rakanangana nekudzidzisa vashandi vezveutano maringe nechirwere cheCOVID-19. Paine tarisiro yekuti avo vanezenge vadzidziswa vari pamusoro, yatingati training of trainers. Ndinodaira kuti idanho rakanaka chose.
Munotarisira here kuti mabasa aya achabatsira zvikuru tichitarisa kuti chirwere chakunzi chakupararira kumaruwa kunove kune veruzhinji vari kunzi havana ruzivo rwakakwana?
Inyaya yakakosha zvikuru takatarisana nechirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti vanhu vazhinji havasati vane ruzivo rwakakwana kuti chirwere ichi chiri kufamba sei, uye chirwere ichi tochidzivirira sei, uye ndezvipi zvingaitwe, angave ari macommunities, angari mamwewo zvikare mahealth workers vari kumatunhu. Saka tinotarisira kuti urongwa hwakakosha, uye urongwa uyu uchaita kuti vanhu vawane iyo dzidziso yavanenge vachitarisira.
Ndedzipi nzvimbo dzamungakomekedza kana kukurudzira kuti dai dziridzo dzawana vadzidzisi ava vange vachidzidzisa nezveutano?
Tinovimba kuti mabasa aya achadzika, kunyanyanyanya takatarisa kumamisha, kunyanyanyanyawo zvikare takatarisa kumatownships uko kunogara veruzhinji. Nekuda kwekuti tine zvakawanda zvatiri kuona nekushayikwa kwedzidziso yakakwana, tikatarisa nhau yekupfekwa kwemaface mask chaiwo, vanhu vazhinji havana dzidziso yekuti iwo maface mask aya anombopfekwa sei, anobviswa sei, uye anochengetedzwa sei, kana kuti anozoraswa sei kana achinge asviba zvekare. Tiri kuona dzimwe nguva munhu anotofamba zvake akavhara muromo asi mhino yese iri pachena. Dzimwe nguva tiri kuona vanhu kuti takatarisana kumatownships zviya vanofamba maface masks aya ari muhuro, asi vakazongoona mapurisa kana masoja ndopava kupfeka maface mask. Izvo zvoita kuti vanhu vari kutotya mapurisa nemasoja pane kuti vatye chirwere ichi nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana.